Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 12, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzepasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19-2011, apo rakazivisa kuti musi wa11 Gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana, vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa, muzvare Eunice Mandu, kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri rethe International Day of the Girl Child, iro rinopemberera gore gore rega rega musi wa11 October. Iro zuva rakagadzirwawo neUnited Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa13 years, tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki, vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimiririra. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo. Tinofamba muzvikoro zvakasiyana-siyana, tinoenda maguta akasiyana-siyana tichinovadzidzisa nezvekodzero dzavo, kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa munovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndano mabhindauko angu akasiyana-siyana. Zvino ndibatsira pakuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisa kuzvinyirirwa ndichidziuya ndikupe mari yezvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira ndozviwanira mari yangu. Iyezve ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Saka tinoramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa, muzvare Eunice Mandu, vachitaura vari parunhare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust, iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana-siyana munyika. Ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitsanangura.
Ndine amai vamisiyo muruma. Misho mwana akakura achiita masipoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLightbury Primary School kukambudzi makwarara. Aitamba shotbook achimhanya muground achitamba soka achitamba netball. Akagozwa akuya kumhondorongezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soka. Akazvinyanya kuritamba zvekuti tangeja apa. Zvetinonzwawo zvakufara. Takatanga kumbonzi pane inonzi MTC inoita zvegirl child but it's an international organization. Saka vakazouyawa veMTC kugavhungwa uku last week. Misha akatamba bhora vakatozongoshandisikawo apo askautwa aonekwa neMTC. Saka ndinonzwa kufara nekuda kweMTC.
Zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvipi?
Ende chandafarira MTC ndechekuti inorekonaiza vana vasikana ende zvaitawo kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu. Vana vazhinji vanga vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudhakwa zvekuita zvevakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there's something in sport yes tisupport mwana anenge atiinde kune zvakati vakutomupa sapoti yavo hombe.
Zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana?
MTC haisi kumira, iri kusapota. Pane vamwe vana vaitoti ndikutobhadharirwa school fees. Vasikana vazhinji vaitonzi havaende havafani kuenda kuchikoro but nekuda kweMTC yasini kuti vana vakutoenda kuchikoro vachitonobhadharirwa mari through MTC. Saka MTC yauyaka zvakanaka ende zvingoti vairamba iripo disupport of girl child. Vana vaida kutogona chirungu vakukosa kutamba masports like soka iyo yatita nezva ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvozvo unobva watongoona kuti zvindazvida izvi ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba chisoka nekuda kwekuti MTC yakatunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondorongezi.
Avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare. Vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonal and central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti makuseni ayayi wotomadzura wovhangiramo. Kurarama kwekuti hapana zvokuita hakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau ayo.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamira kuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa hedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kunosvika zuva. Kudya kwacho tinogona kudya sadza.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chai inotonetsa. Garoni randapiwa nakutapudza futi ndobhadhara kumugaisi ndokuti kwasokurira mune zvakanakana.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemijoka zuru vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
Zviri kuzoitika ndizvo kuti kushayikwa kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vaya zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mapaya zvayo. Vane matengere avanenge vachiita kuti kana ukashacha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari iri pasi pasi.
Mukuru musangano renational aids council mudunhu rembire vaclaudius musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vapita pasi pamire vemudunhu remashonaland west vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari akapakatika dambudziko kana kuti anotoziziva bodi anoronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizvi. Kunogakwanika kunogaemi hacha iyoyi mumichero yemutangu ukaiona yakawanda chaizvo inenge itotudzira kuti pakune nzara inenge yakutokavhira zvimwe zvinhu.
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma, mutauri webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika Muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Yatakagarirwa pasi neehol committee and they said that 7.5 inokwana per person because remember we were saying per person zvori kuti kana muri 10 muremeni munopiwa chii 75 kgs amwedzi 1.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonora Ijena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Nhasi ndaita hurukuro nambuya Mandizha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiripo muradiwo ndiri nzvimbo yemumandiri parizinditikatei.
Tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume, vana baba, vana sekuru vedu ndo vairima. Kuimimi muri kuzvivambisa sei? Imi muri kutorima muri Botswana?
Ya, ndiri kurima ndiri kuBotswana. Basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingorida kubva ndiri mudiki.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwaMurewa kuZimba. Ndikatobvako ndikaenda kuChakari ndakuno shanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchakakupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese. Imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima kune nhari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvi?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana nchanda ndashanda bva ndaona kuti akaishitanga hangu kurima kubatsirana nababa vekwangu ndivakanga vapinda mukurima inichitanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, letisi nematomatoes, bitruti, chilis, green pepper.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Munowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals tinovatengesera. Tinotengesera mashopu akafanana naChopis, ana Stelana, ana Ford, vese tinovatengesa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
matambudziko atia yakanyinye kuwanda tinosangana nawo asi zvimwe zvinhu zvatinosangana nekuflada kwezvinhu kwekuti tinogona kurima crop imwe chete panguva imwe chete.
Asi tanzwawo hurumende yeBotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu muBotswana, tatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo. Zvinokubatsira iwo here izvozvo nedzimwe nzira?
Izvozvo zvakaitwa nehurumende yeBotswana tiri kutibatsira zvakanyanya. Tiri kutibatsira nekuti taakukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepuraisi yakanaka. Taakukwanisawo kuti ukarima hauchaita losi ye70% pamwe wakuti kana kuti haukutadza kutengesawo 30% but 70% inongoveze nevaitengesa.
Saka ritori basa kairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri muBotswana?
Basa rekurima ratove basa chari chari rakatanga kufanana nemamwe maindastri.
Mvura munoiwana kupi? Tinonzwa kuti kuBotswana kwakaoma, kunonetsa kuwana mvura.
Government yeBotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka. Pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yakwakuseyaklinwa after yaklinwa yoiswa murudzi then from there yoiswa yoiswa sendfield ine maseji zakawanda yainofamba about 7 maseji ichifutwa nesend from there.
Muri kuita basa rakanaka. Zvikwanisiro zvakaita vana fetireza, vana mishonga, zviri nyorewo kuwana zvakadii kwamuri uku?
Kunoku fetiraiza nemishonga zvinowanika mumashopu, asi nekuda kwekuti munomu hamuna mamanufacturing kambani anogadzira, saka zvinowanga zvine puraizi yepamusoro kudariko dzimwe nyika dzakadaifana South Africa, Zimbabwe. Sakandosaka makaona gavhumendi yakafarudza kuti ivharire mabhodha kuti mafamasi sezvi ari kutenga zvinhu kudhuri aite se azowanawo profit inenge iri nayo.
Vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti veduwe vamwe vari kuzvigonawo sei, mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera?
Vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti varime mbeu zvakafanana negalisi, imbeu yakanaka indakatangawo kuirimo gore rinei, imbeu yakanaka nejinsi, imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusimuka.
Ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi?
Izvozvo zviri kutengwa zvakanaka ende hazvinese kurima. Unozvirima specially galiki inongoisa yotongokurawo zvakanaka naka isina kana dambudziko, ina mapepa akawanda anoiruma sezvinoita kana kuti nemasi rinorumwa kana kuti kebhiji rinorumwa, galiki hairumwi. Ndine mbeu yandakatanga kurima gore rimwe ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka.
Gogomandipa nhoroondo yakajeka. Mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu?
Ndinongotenda kuvateereri vechitiza chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka. Hatina mhosva kuti kurima uri kupi, kurima kwakanaka. Kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu, mukunde mune upenyu.
Avo vanga vari mbuya Mandizha vanorima vari kuBotswana kumuchudhi vachitaura vari parunhare vari muGaborone. Teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhange. Ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi. Izvi zvaita kuti vagari vemuhange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi, izvo zvichaita kuti tinge tisingaitaure pamhepo nezita. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhange, Muzvare Tovekile Shoko. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Muzvare Shoko. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Sezvamuri kuona nyaya iyoyo ichizeyazeya, zvinhu zviripo asi kuti zvinoita sevanonyeka asi iro riri chokwadi. nekuti hazvisi zvega izvozvo zvakawanda zvatirikunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi. Tanga tisina chinobatika chinoratidza umboo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa kunyanya madzimai. Tinosimbonzawo kuti dzimwe dzenguva vane mamaini akawandisa kunoku muhange munomu unongonzwa vanhu vachiti vasikana vari kubata kana ari kushungurudza madzimai ariko, yanga ingori nyaya ichingotaurwa pasina umboo. Asi uhumboo hwatakaona chaiwo nemaziso vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zviri kumashure zvatisingazive zvavasingazotauri.
Saka imi semadzimai emuhwange zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokwadi riripo vanhu ava vari kuabhuziwa nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba. Uyezve takamboedza kundosvika kwese madzimai asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umboo uhombe chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuza dzimwe dzengo vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndo zviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai aya?
Takaona riri vhidhiyo raitenderera musocial media mumawhatsapp. Tirimo mumagrupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri vhidhiyo raitenderera tikabva tatanga kuzunzisisa pane vanoziva, pane vanoziva here kuti vhidhiyo iri rabva nepi. Asi muzizotarisa uyezve vanhu vaikosha mumwe wemadzimai aiva iye aikosha isapo tikaona kuti tinomuziva sezvo hedu tisati tasangana naye tisati tataura naye asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi. Ndokwatakazoenda kukambani yacho yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu ive inotaurwa madzimai nawo ave nekurerupirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa hamuri kuda kutora
muno muhwange makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10 asi tatarisa mumakambani wavo vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu kompeni yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwavo vari kuva abhuzi unowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti mutikana iyeye shizesingu mamu vakawanda vari kushanda ipapo tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo oshanda makambani imomo masingu parents zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vana. Saka isusu taida kuti nyaya iyi iuye into adispute nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudzwa. We are very much concerned about these women because mafelo imweni nesu vanhu vanogara nesu munharaunda muno. Saka tinoda kuti the next time chero pane zviitiko zvakadero makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana lodzi yekutaurirwa. And we also understand kuti isusu semadzimai tivagari vemuhwange we have right to information, chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinokana kuziva chiri kuitika. Saka tichida nyaya iyi igoadresiwa madzimai avo agokombasetwa sezvaari kuita izvozvo chero ari mudzimai akaita sei chero ari papi. Tiri kuti kwete hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kushungurudzwa.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai Muzvare Tobekile Shoko muchirongwa chedu Upenyu Hwedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nau dzemitambo, vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikana yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gore rave kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gore ra2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira
kuramba ndimire mumagitare zvichingori zvengingingi zvenharo. Nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wemusambo weAfrofusion, Kenny Wamambo, anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsikisa madamba refu, kuita mavhidhiyo, kuita mashowo kunzvimbo dzinoveruzhinji rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pangu pacho tichida kushuta mavhidhiyos aka ane hunyanzvi. Asi tinozotadza nenyaya yekuti mari dzacho dzinose kuzviita dzinetsipo nekuzobhubukawo mavhenyu akati kurei nekudi. Zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo, asi tinovimba kuti gore ra2025 anenge riri better than gore ra2024 rineri.
Asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisawo kusimudzira mimanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinowa chiri chinhu chikuru zvisingaite, ende ndinotenda kuti uku ndokuva ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde, aga Nyabinde, uyo anoimba musambo wejazz, anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino, akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi, izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi muchishandidzana pamwe chete, munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo ndeku hazvinyatso kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chava kungoda chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chachekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart. Vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
SeNational Arts Council of Zimbabwe, donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggy Samanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana kuti Haifa igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa, vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo. Vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema chema nekuomerwa neupenyu. Izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 kuMfumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lobuzima nje libona akusela amanzi, akuselani izifuyo vele seswele izenze njani. Labantu kade bephila ngalo le damu sokulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathibeleland South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamachumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes, and the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesibhelwe izindlovu ezingu 39 ikakhulu eWange National Park ezingu 12 ziphele duzane le main camp. Uphenyo lwethu lisivezela ukuba lezi zibulewe indlala nempondo sizifice zikhona ukuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lizeline.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezingaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka. Indlala yanyakenye ibulale ezilichumi elilamachumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso yezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine sokusiba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezicina zibalimaza kumbe ukubabulala izakhamizi zedethe lewange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana ngolwesibili lokhu ewange abezimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali bewange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park ukuswelakala kwemigodi yamanzi enyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalendawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini
yaso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park siyawazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi encroach kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze aphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliament isithi kumele likuvimbe ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSun Yat-sen eGezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhla lokunye. Akesizwe ixoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le mhlawumbe ukhula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ubelalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezilungu ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo kugweja kakhulu, okugweja kakhulu abane bakhala imithi yana abayifuna kakhulu.
Kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna one bafuna imithi yenhlanhla, two bafuna imithi yesiki kakhulu ngabantu abalatshwa esiki.
Uchuthu kulalana kakhulu laba kuthelwane esiki la.
Engandise ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected kuprogram esifana kwesiki kumbeni babe funa nje imithi
uyeqolo.
Imithi yeqolo.
Yona ke le siki, siki ziphi lezo zelaphayo kakhulu?
Yona nje le isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu. Isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba ku-affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nase bethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba ukuthi baba affected kakhulu.
Wena uyifundela njani? Uyephutshiswa waqinezwa ngenhla omkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo umuntu owayifundiswayo umuntu oyifundileyo umuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngangitsi kanjani.
Omama kakhulu abamama balapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Na omama befuna imithi.
Abaningi abala bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa sibeletho sometimes. Na nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina sibeletho sabe imithi abesegula siphele nzima. Bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ingulamakho.
Wengulamakho.
Ma ese-affected ingulamakho ichaya kubo mama esimeni sesibeletho.
Kodwa HIV yakho belaphi?
HIV? HIV sikayibelile laphi laphi.
Laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide, babe lenhlanhla ukuthi batholeni.
Hayi, kanti inhlanhla isezintweni eziningi. Hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi, umuntu nxa evele lebhadi lakhe We have a team putting lamkin cases when you be clean.
You want to draw Pegamina, Leia was rooting Kojwe.
Pegamina, oh, Kangala isn't a part.
Lo umnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eKezi ubexoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7 eseSan Yat-San.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafowe mbula
lamlela
weze mapandleni sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somgadi ese-El Nino. Lokhu kwenza kuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labo mama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthilelwa kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthele zela kodwa komanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama project besilawo sibili abembalwa bekhona ngaphe entando kaZulu, ikhona ngaphe ebamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi, inkomo walazo zaselawo vele amanzi okunatha, labantu abaselawo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo, kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi siqhathane thina sodwa. Nginganika omunye imbheda ethile, siyabe sincedisana nithelelisa la mithelela. Singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanane ukuthenga izimpuphu emakhaya. Sichayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala senzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Dlovu usobhuku emasholomoshi uthi damle ulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seswethi zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulo buzima la. So sesihlona silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vele amanzi asegunjezele ludaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sibili lapha akusela nto eright, kuphonguba isizibo. So kungamanzi okuncinci sogunjezele ludaka, besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawa-2 esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu. Iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisa ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ozi-school fees. Labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi abasabhadali i-school fees. Kulobunzima kakhulu, tungakhangela sibili, hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti ke zenezi zingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ezi-school fees, bathenge nje le mfanelo zezendlini zenezi ezidingakalayo.
Urhulumente uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukarhulumente lwe-Agritech zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo ukuthi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa wafowe mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo
wona olakho ukuhlasela abesifazana labesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinengi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinengi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana abaphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Ngibingelele kubalaleli. Inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu, especially lapha eZimbabwe. Nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba, ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba. Of course, omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo. Ungakhangela i-suicide eZimbabwe. I-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi ibabafa bebulawa bezibulala. It 1.8% yabantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo obaba yibo abaningi. And i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505. Lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi mental health. And into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kaqhatshwanga, indaba yokuthi kalandle la yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla, kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika, kumbe imuli yakhe kayisahlangananga kuhle izikhathi eziningi nxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli. Indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe yokuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo. Indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo, kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakho imuli yayo ekudingayo. Xa ungehluleka khona lokho njengendoda bakubiza njengokuthi asiyondoda, abantu basebekukhangelela phansi. So khona lokho kuyawalimaza amadoda amaningi. Isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought, nizulu kalinanga, imisebenzi kayitholakali, konke imali iyawa. Amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo. So kudinga ukuthi abantu amadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo. Kuwafaka enkingeni eziningi, abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise ukubana ayenze. Abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something.
Ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa.
Salibonani linjani? Mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi. Nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe edepression, kabahambe baye kucounseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinwa lokusasa. Sokwesikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Langa laphuma lendaba.
Langala puma lendaba, la shona lendaba. Langala puma lendaba. Langala puma lendaba, la shona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili inkomo namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange 4 million US dollars. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abaningi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa esikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini libalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe 4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa siyikhangele sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo. Besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing. Besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu. Siyilizwe elilama polisa alama resources ase zingene liphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo nxa sibona kuma videos, ngabantu akade bezitanasela nje bebengelandaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezulu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje streetini emini kaBha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza. Singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini zecorruption. Sibe bazinakekele bazisebenzele njalo sibanike ama resources.
Hayi siyabonga maphosa beku kuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi kaMasikandi osachathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isendli yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangwe ixoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Salimbolani umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu. Ngizalwa endaweni yaseKhezi Maphisa esimphathe. Ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu. Qale ucula 2020 ngakhipha i-single track. Ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udali Wami. Ngazobuya ngo-2024 ngakhipha i-single track ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu uYouTube uyazithola, naku Instagram naku TikTok uyazithola. Cela abantu bese subscribe lapha noma bengena ku YouTube noma ku Spotify, bese support kakhulu ngo YouTube ingoma sitholakala khona. Kuzothi ku Facebook uyabhala uMkhumbi Impilo Shelthole Ndlovu. Uyangithola la ku Facebook lapha, kuzobuya futhi ku TikTok ubhale uMkhumbi Music ngiyatholakala. TikTok ngasho ngento amashopo ka online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu uyazithola ingoma zami. Cela abantu bese subscribe laphala. Kuzothi inamba engitholakala kizo ku 0780896759. uMkhumbi Ndlovu uyazizwa inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo iseGoli eJohannesburg South Africa. Ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Engakucela kubantu ngicela i-support kakhulu abantu besi-support. Siyajabula kakhulu uma besi-supporta.
Tenda la nuema
singakehlukana isihlobo sikasikhangela ezinye izindaba ebezikokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kuve indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abanengi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Olivalisayo ngumthembu osithembayo uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.